hongu tagara inonzi provincial coordinating committee nasi kuchinoi pa public training center tikaita marecommendations kudare guru repolitics bureau kuti isusu semachangaland west taona zvakakodzera kumbodzoredza mai mupfumira kuti aite mabasa emusangano wezanupf nenyaya dzavari kupomerwa dziri kumatare maaligations ariko kana inyaya iri serious neumbo huri kutaurwa nemari yakatorwa namai mupfumira yecorruption taona kuti zvinosvibisa musangano saka tangoti aiwa kwete ngavambozorora kuita basa repati
vamwe vanogona kuti mai mupfumira havasati wawanikwa waine mhosva nematare edzimhosva hamusi makasika here kutora matanho aya
tatakatononoka bhozi ukange wapomerwako vakadi kupomera musengi wengai kana uchinge watopomerwa zvireva kuti pane nyaya dzo dziripo ende zvakuitwa nezati zati ndofunga inotongori komisheni iri professional vanoita zvinhu zvavo zvakarongeka ukaona pabuda nyaya dzakadaro pane zvinenge zvakaitika
saka munotarisira riini kunzwa kubva kupolitbureau
painogara ipapo totarisira kuti tiwane marizalti akanaka kuprovhinsi yese nekuti taita chisungo mupcc matatiri mune nhengo zvakare dzepolitbureau dzadzirimo saka dzinongonosvika nyaya kuti yabva pasi kuprovhinsi
zvinenge zvavakureva here kuti vanogonawo kuramba vari nhengo yezanup f asi vasina chigaro kana kuti vanofanira kubva vatobuda mubato rezanup f
zvinenge zvakunoongororwa kumusoro kuti ndo vanoziva kuti vanoda kuvaburisa mupati here kana kuti kungovazorodza kuti vasave nechigaro chikuru nekuti zvinosvoresa musangano kuti mashefu ndo matsotsi saka toda kuti musangano patosvika 2023 unge wakachena vanhu vachiujoina nekuda kwekuti unenge uchiklina panenge pane kurikanda zvakanaka
tichitarisawo nyaya dzeuori dziri kuitwa idzi tiri kuona vechidiki mubato renyu rezanup f ndo vamwe vanhu vari kunyanyoenda mberi nekurwisa nyaya dzeuori imiwo sedunhu zvii zvamuri kuita
isusu takati patakaenda kuconferensi yedu kuesgodin mumanifesto yedu yepati takati pasi necorruption we are going to fight corruption saka wese ati kuita corruption isusu tiri kuti kwete vari kuuraya nyika toda kuti nyika yedu ibudirire kusina anedyira anonhokora mari dzisiri dzake mari dzakananga nehurumende ngadzinde kwadzofanga kuenda kwete kuenda muhomo dzevanhu
saka kuti vange vachizosiya chigaro kuparamende zvinongoda here kuti dunhu renyu ringe richivashevedzakawo kana kuwarikola kana zvinofanira kutozoitwa nematunhu ese
zvinoitwa nemach west nekuti ndisineti vedu vekumach west ende tisi tine kodzero yekuvarikola sepati kutino vakaenda vakamirira sineti yezanup f neti yendc saka tisi tine kodzero yekuvataiwa apo ngavazorore kuti itika mabasa hatichadi kuvatuma